Pane zvinhu zvakati kuti zvogonaga zvichiitika kuburwa yoko. Chokutanga ndechekuti kurelaxa kwakaitwa maconditions edu elockdown. Kugona kunge kwakaita kuti vanhu vachitandavara varelaxe umwoyo yavo, varelaxe mamajors atakagara taisa panzvimbo yokudzivirira COVID-19 akafanana nogeza maoko, kumaintaina social distance, kupfeka mamaski, kusamhorosana nemaoko, kusambundirana mbundirana, kusaungana pamagungano makuru nezvimwe zvakadero. Kana guta reburwayo richinge rangorelaxa mamajors iwayo, panogona kuvika dambudziko.
Pane mienzaniso here yekuti muri kuona sekuti vanhu varivara?
Tiri kuona mahigh density suburb mazhinji, kwete kuburwayo kwega. Vanhu havapfeki mamaski, vanhu vanongoungana misika yavhura. Utsanana hwuyahuya hwecovid-19 prevention hwatati nahwo huri kudzikira. Rogona kunge riri dambudziko rokutanga. Dambudziko rechipiri nderekuti izvo mabhodha edu vanhu vanenge vavakupinda vakawanda. Imwe iri kunzi local transmission inogona kunge isiri local transmission.
Munoreveya pachiremba munganyatsotsanangura here?
Vanhu vari kupinda nepamabhodha, vanhu vari kujamba mabhodha vachipinda vachiyambuka nemurwizi. Vanhu ivo kana vaira vasvika muguta, hauchagona kuvaseparata kubva kuvanhu vagara vari muguta. Saka akazadza umwe munhu anga ari muguta, hamugona kuziva kuti akazadza nemunhu akajamba bhodha. Idambudziko ratogona kunge tinaro nokuti South Africa neBurwayo zviri pedyo napedyo stereki. Chechitatu ndechekuti izvo kutesta chaiko chaiko kwatinoita, hurumende idu haisi kutesta zvakakwana, uyezve haisi kutesta zvakaenzanaenzana mumaguta ese nemumaprovhinsi ese.
Izvi zvinorevei tichitarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi?
Chinoona kuti zvichida muBurwayo vakawedzera kutesta kwavanoita, vanogona kutanga kubata makesi akawanda. Hazvirevi kuti makesi achinja, asi kungoti vakwabata. Ndoiye yatinoti case demic iyai, tichienzanisa nokuipatsanura kubva kuepidemic. Teta kubata makesi akawanda nokuti izvo tiri kutesta vanhu zvakawanda. Hatigoni kuenzanisa vanhu vari kutesta vakaita sevekuBurwayo nokuHarare, tichienzanisa manhamba avo nevanhu vasiri kutesta zvachose vakaita sevekuMidlands. Hakuna zviri kuitika zvokutesta.
Kochi chiri kupa kuti vanhu vasavhenekwa?
Hurumende haina matest kits. Vanhu vese vari kutestwa kuno kwakaita sekunana Midlands, vanhu vanotoenda kumaprivate vachinobhadhara ma$60 kuti atestiwe. Zviri kuremera vanhu. Dei hurumende yakwanisa kutesta vanhu zvakaenzana nyika yose, taigona kuzoenzanisa mafiga edu toti uku kuri kuwanda vanhu. But pari zvino hapana kuenzana kwemafiga.